Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumatare edzimhosva neshoroma yekuDubai ine dzimba muHarare richitevera gakava riripo paring rengoda rinonzi rakatengerwa amai Mugabe.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti utungamiri webato ravo huri kusangana mangwana kuti ubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munaurirano dzekuumba mubatanidzwa.
Zimbabwe yobatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kumembero rudzaitwa mugweru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vaRussell Goreraza vanonzi havasati vapindura mapepa akaturwa kudare ari kuvapomera mhosva yekutora zvine chisimba dzimba nhatu dzeimwe shoroma yekuDubai asi ichimbogara muZimbabwe dzimwe nguva vaJamal Hamed. Mapepa akaturwa kudare High Court amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vari kupomerwa mhosva yekutora dzimba mbiri kuAvondale uye imwe chete kuBorodale. Vasori kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika ndovanonzi vari kugara padzimba idzi. Izvo zvinotevera kunetsana kunonzi kwakaitika mushure mekunge amai Mugabe vatenga ring yengoda yemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva kuna vaHamed kuDubai.
Asi amai Mugabe vanonzi vakazorova nhendo shure voti vave kuda kudzoserwa mari yavo kuDubai. Mari iyi yakaburitswa munyika pachishandiswa bhanga reCBZ. VaHamed vanoti vakaedza kudzorera amai Mugabe mari zvishoma zvishoma asi vanoti vari kutyisidzirwa zvakasimba. Vanotivo pavakaendesa mapepa kuvasori vari kugara padzimba dzavo vakayambirwa naamai Mugabe kuti vasiyane nemwana wavo vachiti ngaverege kuita zvinhu zvavanozodemba mune ramangwana. VaHamed vari kumiririrwa nemagweta vatawanda nyambirai naamai Beatrice Mutetwa. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvekutaura sezvo nyaya iyi iri mumatare asi vatenda kuti havasati vawana mhinduro kubva kuna amai Mugabe. Asi vati nyaya iyi yakakwidzwa kudare zvechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kana vaGorereza. Studio 7 yaedza kubata mumwe musori ari kunzi ari pane imwe imba anonzi vaKennedy Fero. Asi munhu adaira narembozha yavo ati vaFero vanga vasipo. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati nyaya iyi inofanira kuongororwa neZimra neZak sezvo isina kunyatsojeka sezvo mari dziri kutaurwa dzakawandisa uye vanhu vachirambidzwawo kuburitsa mari dzakawanda kudai munyika iyo iri kutatarika nekushaya mari nezvekudya.
Zvapachena iko zvino kuti rine manyanga ari kutirwe zvaakufumuka zvinhu zvinonyadzisa kudaro kuti nyika inenge iine vanhu vanodarika 4 miliyoni vasina kana chikafu. Mudzimai wemutungamiri wenyika anotenga ring ye $1.4 million. Ko mari yacho yakabva kupi? Inowanikwa kupi? Asi tinotenda kuti nyaya iyi iri kufumura zvakawanda zvinotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vade kuziva kuti kwaivo mai Mugabe vanomboiwana kupiko mari iyoyo, kana vachichengeta nherera vasina zvinozovaenda zvavaine mumbeshoma dzemukaka. Murume wavo mari yaanotambira kuhurumende inozivikanwa, mari iyoyo yakabva kupi? Zvakambofamba sei? zvinoda kuti zvizivikanwe nemunhu wese muZimbabwe.
Asika vanoti ivo vanoita mabhinda uko avo akasiyana siyana vachirima.
Zvingangove hazvo izvozvo, asi hazvina kufanira zvachose kuti nyika iri kutambudzika kudaro ine vanhu vari kunonga svosve nemuromo wowanika mudzimai wemutungamiri wenyika achipfachura mari zvakadaro kutenga chinhu chisina maturo chinongova rini. Zvinotaridza utungamiri kana kuti mai venyika vasine hanya nevana veZimbabwe. Nekuti chokwadi here munhu ungatenge rini $1.4 million vanhu vachitambudzika? Zvazvipi chimiro chakanaka chekuti ava ndimai vevanhu kwete? Kunyange vakakwanisa kuti vataridze kuti mari iyoyo yabva muhomwe mavo kana kuti yabva papi, asi ina handizvitendi kuti mari iyoyo ingangonzi yabva muhomwe mavo. Izvi zvinotonongedzera kuti kuda pane nyaya dzeuori dziri kuitika pane kuti mari yakawandisa hesi yedambe izi mari yakawandisa.
Asi munoona nyaya dzakadai dzichizopera sei kumataro?
Dambudziko ratiinaro nematare edzimhosva yeduwo muZimbabwe ndevekuti ari muhomwewo yevatungamiri. Saka dzimwe nguva zvinoenderanawo nekuti yatambwa nani. Kune vamwe vanenge vachitambawo vari kudivi reutungamiri, saka hazvina kujeka kuti inopera sei. Nekuti ivo vaMugabe namai Mugabe vanenge vaine humwe ukama hwavaendavo kune vari kumatare. Asi dei kuri kunzi matare edu akamira pachokwadi akazvimiririra, haana divi raakarerekerekera, vaizofumura zvese zviri kuitika. Votaurawo kuti komari yachona yakambobvepi, ngavasangotarira chete zviri kutaurwa namai Mugabe, asi kuti ngavambobvunzawo kuti mari yachona yakambobvepi. Kana kuri kunzi mai Mugabe vanorima zvinoshamisa kudaro, vange vachibhadhara here mitero? Zvakambofamba sei? Saka panoda kuti pazvenekwe zvakadzama kuti nyika izive kuti chiko chiri kumbitira mai Mugabe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muNew York.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa ari kuita nhaurirano dzemubatanidzwa vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri hwebato ravo reTransform Zimbabwe huri kusangana mangwana kuti hubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munhaurirano dzekuumba mubatanidzwa. VaNgaruvhume vanoti bato ravo ratora danho iri nekuona kuti pane urongwa hwenhaurirano hunosvika hutatu, izvo zvinofanirwa kugarirwa pasi nebato ravo kuti vaone kuti votevera hwose huri hutatu here kana kuti vobuda mune dzimwe nhaurirano. Svondo rapera, mapato 13 anopikisa akanosangana kuCape Town kuSouth Africa mukuedza kwawo kuumba mushandira pamwe wekukwikwidzana nawo neZANU PF musarudzo dza2018. Asi mamwe mapato anosanganisira reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa naMai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda munhaurirano idzi. Pagarawo paine mibatanidzwa yemapato anopikisa inoti Wenera uyo une mapato anoda kusvika 20 pamwe neweNational Transitional Authority. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume.
Zvirokwazvo ichokwadi, mapato anopikisa tingangoti mazhinji acho tiri kuona kuti zvii zvatingaita kuti tigadzirise zviri kunoita mukati menyika yedu. Ende chisungano ichocho chokuti zvinoshande zviri nani zvakanyanya kana tikabatana chiri kubude pachena mukuburikidza nenhaurirwana dzatiri kuita. Saka isu sebato reTransform Zimbabwe tiri kuda kutsvage kuti vatsigiri vedu vanoti chii nekuda kwokubatana nemamwe mapato ematongerwo enyika. Saka mangwana chaiye tine executive meeting yatinayo yandiri kucheya sapurezidend weparty yatiri kuti maexecutive members ose atipe zvaanofunga pamusoro pekuti tobatana navapi pakutaurirana kwakasiyana siyana kwatiri kuita nemapato anopikisa akasiyana. Saka tichadecida kana kuti tichava negwara ratinoziva kuti vatsigiri vedu vari kuda kuti tibatane nevanani netishandidzana nevapi.
Tinoona kuti muri mune mumwe mubatanidzwa uenera. Chii chasiyana nemubatanidzwa mutsva wamaakuita hurukuro nevamwe?
Mubatanidzwa uenera haizi coalition yemapato yekuti akwanise kukudze sarudzo. Nera iboka rekurwisa kuti tikwanise kuwana yatinoti even electoral playing field. Ndo zvatakasainirana nekunyorerana mune inonzi memorandum of understanding MOU yenera. Saka takawirirana kuti nera haizi coalition ende nyaya dzenera ndedzekurwira kuti tiwane even electoral playing field. Kutaurirana nhaurirwana iriko imwe izvi yava nauri wana yekuti vanokwanisa kubatana semapato kuti vaone kuende kusarudzo vakabatana ndevapi.
Saka pati pane zita here richange richipiwa mubatanidzwa wamuri kuita uyu toti wabudirira?
Pari zvino handisati ndaziva zvangu nekuti mubatanidzwa iyi vakandemiri. Handisi kuona mubatanidzwa umwe chete uri kukurukurwa. Pane kutaurirana kwakasiyana siyana kuri kuitika pakati mapato ematongerwo enyika. Isu seTransform Zimbabwe hatisi kuita hurukuro idzi, takatarisana nemubatanidzwa umwe chete.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vabvuma kuti hurumende mubatanidzwa yakatadza kuisa shanduko yekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Mutore wedonhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Zvinhu zviri kuitika uye zvinobatika vanoita sekunge ibato riri pane vanhu chaipo zvokuti vari kunyatsonzwisisa kuti vanhu matambudziko vakasangana navo akaita sei, zvichisiyana nezvirutaurwa nevavo vari mubato rinotonga reZANU-PF.
Asi panyaya yeNTA, Kasima ati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanira kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yemubatanidzwa yakakundikana kugadzisa matambudziko enyika, NTA inozozvigona sei.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguwa ya shika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozo dziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirei tsamba mbozha pa number dinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyera tiri muWashington DC tine urombo vaterere iko zvino tochikupai nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makaterera kune pfenyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 154608 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weGhana vaJohn Mahama vanoti vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu apo nyika yakamirira kunzwa kubva kukomisheni inoona nezvesarudzo kuti ndiani akakunda. Masangano enhau muGhana anoti apo mavhoti mazhinji averengwa, vanana Akufo-Addo vebato rinopikisa reNew Patriotic Party kana kuti NPP vari kuratidza sevakakunda nezvikamu zvingangosvika makumi mashanu nezvitatu kubva muzana. Komisheni yesarudzo iri kuburitsa zviri kubuda musarudzo zvishoma nezvishoma ichiti inoda kuburitsa zvinenge zvabuda musarudzo chaizvo zvinonyatsoratidza zvido zvevanhu.
Gurukota rezvekunze muRussia vaSergei Lavrov nhasi vati mauto ehurumende yavo pamwe neSyria acharamba achirwisa nemabhambu muAleppo kusvikira vakapandukira hurumende yemuSyria vabuda muguta iri. VaSergei avo vanga vari kumusangano wekuchengetedzwa kwemukati menyika kuHamburg kuGermany vati zvichitevera kumbomira kwekurwisana kwenguva duku kuitira kupa mukana vanopa rubatsiro kurwisa vapanduki kwatanga zvakare uye kucharamba kuchienderera mberi kana vapanduki ava vakaramba vari muAleppo.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7 achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIraq.
Mumwe anofurukidza mwero anova murwi wematororo eIslamic State akaputitsa rori rainge rakazara mabambo muguta reHila kuIraq akauraya vanhu vanodarika makumi masere vamwe vakakuvara. America iri kushora zvikuru chiitiko ichi. Vakawanda vakaurayiwa ndeve rudzi rwechishiite avo vaibva kunonamata kuguta reKabbalah. America inoti iri kuchema nemhuri dzakashayikirwa nehama pachiitiko ichi. Nyika yeAmerica inotiwo icharamba ichishanda zvakasimba nehurumende yeIraq kuti irwise vanofurukidza mwero ava, uye inoti kurwisa vanhu verudzi rwechishiite kwakanangana nekuedza kuda kutanga hondo yemarudzi nevechisuni. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kirby vati America yakazvipira kushanda nemauto eIraq kurwisa ISIS, uye vose vari kuchikora kodzero dzevanhu nekuponda vanhu vacharangwa zvakaomarara. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHila kuIraq. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mangwana Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reHuman Rights Day kumhembera rudzichaitirwa mugweru dzichitungamirwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Gore rino zuva iri riri kukurudzira munhu wese kuti asimuke mukudzivirira kodzero dzemumwe. Mukuru weZimu Rights VaOK Machisa vanoti zvinosuvisa kuti gore rino nyika iri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu iri panguva yehurumende isiri kuremekedza kodzero dzevanhu vayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMachisa pamusoro pezuva iri.
Isu seboka reZimbabwe Human Rights Association tiri kubatana pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission. Tiri kubatana navo kugweru mangwana zuva rese tichipemberera zuva rakaita saironi. Zvisinei, tine nyunyuto dzakati wandei, nenhunha dzakati wandei dzinokonzerwa nezvinhu zvinoitika munyika zvinoita kuti kodzero dzevanhu tisange tichidzipemberera nemutoo watofanira kuve tichidzipemberera muZimbabwe.
Mutoo upi wamunoshuvira kuti dai muchipemberera nawo muZimbabwe?
Dzimwe nyika dzinopemberera demokrasi yakasungunuka, utongi hwakasungunuka hunoita kuti kana muchirarama munyika vanhu vanenge vakasungunuka vachitaura pamadiro, vachifamba pamadiro, vachiinda kumapato ematongerwo enyika vanoda pamadiro. Zimbabwe inotinyadzisa, ine zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vemuZimbabwe vashungurudzirwe kubva richibuda kusvika rinovira, kubva endira kusvika zvika. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti tisapemberere zuva iri nemafariro atinofanira kuve tichiita anoita dzimwe nyika. Saka zvandataura izvozvo kuti kune kushungurudzwa kunoitika kunoita kuti vanhu veZimbabwe vatozvitya pache zvavo iwo. Ukaona ini ndichizvitya ndoga ini kuzoti anenge ari pasaidi. Saka zvinoreva kuti isusu hunhu hwedu hatisati tasvika palevhel yekuti tingati tingapemberere International Human Rights Day takanyatsosungunuka. Ipapo patinenge tichitopemberera International Human Rights Day mangwana acho, vanhu vanenge vachitotya nokuti vanoziva kuti kune demo riri mugotsi, kune munhu ari kukufemera mugotsi achida kuzwa kuti uri kuda kutaura kuti chii. Saka tisati tasvika palevhel yekuti hatisi kuzombocheuka, hatisati tave kupemberera zuva iri semapemberero anoitwa kune dzimwe nyika.
Avanga vari mukuru weZim Rights VaOK Machisa vari parunare neStudio 7.
Iko zvino tochikupai nyaya kubva kuna Patricia Mudadigwa nemashoko ataurwa navabiti nevatori venhau muHarare nhasi.
Vachitaura nevatori venhau mumusangano wavaita muHarare nhasi wekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari, vaPatrick Chinamasa nezvingaitwa kusimudzira upfumi hwenyika vabiti vashora zvikuru bhajeti iri vakati chinogona kubudisa Zimbabwe matope mairi kuti hurumende yeZANU-PF ive pachigaro poitwa National Transitional Authority NTA. Vabita vataura vakamirira PDP vati hurumende yemubatanidzwa yakatadza kusadzikisa shanduko dzaidiwa neruzhinji munyika chinosanganisira kupedzwa kwechikwereti chenyika, kugadzirisa upfumi pamwe nekuunza runyararo. Vabiti vati NTA ikapiwa mukana wekutungamirira hurumende ichagadzirisa zvakakundikanwa nehurumende yemubatanidzwa.
So tiri kuti isusu kuti create a sustainable Zimbabwe ngapave neNTA inova kudyidzana kwemapolitical parties for a short period of time nemamapoka asiri mapolitical parties anoita kuti vanhu vataurirane vaatende kunyaya dzemareforms. Ndo chinhu chakakanganiswa paGNU.
Vabita vaive gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vashoropodza bhajeti ravachinamasa vakati chikwereti chenyika chinoratidza kuti gurukota rezvemari riri kutadza kubata zvakanaka upfumi hwenyika.
Bhajeti rakaverengwa nezuru navachinamasa rakatirwadza zvikuru nekuti ibhajeti rinoratidza kuti vachinamasa makore esaya vanga vachibata ikonomi yedu neuyanga. Vachinamasa vakabuda pachena iwo kuti vane budget deficit kana kuti zvikwereti zvinosvika izvo 3.4 billion or 26% yeGDP. Isitogara chitaura sePDP kuti hazvigoneba kuti mutungamire upfumi musikakwanisa kubalansa mabhuku.
Vabiti vatiwo mari yebudget yakataurwa navachinamasa yakawandisa munyika yagwadama munyaya dzeupfumi.
So budget iri rakaiswa pa 4.1 billion. Isi tiri kuti 4.1 billion haikwanisikeba mari yacho haiko dai manga maita imi 3 billion. Tiri kuti zveupfumi izvi mazvitadzi kwane hurovha hunosvika 91% kwane maindastry akavharwa. So sePDP tapa mugwara redu rinonzi C State of the Economy Address tapa about 10 solutions dzinota kuti nyika ino iwandikire ibve mukutambudzika kwayaiswa navachinamasa navamugabe.
Mumwe mutori wenhau muHarare anga ari pamusangano wePDP John Kasim ati vabiti vari kunyatsonzwisisa matambudziko ari munyika uye vari kuratidza kuti vari kuziva zvingaitwe kugadzirisa nyika. Asi panyaya yeNTA Kasim ati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanira kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yemubatanidzwa yakakundikana kugadzisa matambudziko enyika NTA inozozvigona sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheCommunity Solutions muno muAmerica kwemwedzi mina. Valove Monya vanhu vesangano reRegional Network of the Children and Young People Trust vanoti vari kufara nezvidzidzo zvavakawana muno uye vachada kunozvipakurirawo vamwe kumusha. Vanyavanhu mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvanga zviri pachirongwa ichi. Chirongwa ichi chakapera nezuro. Vanyavanhu vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise nhunha dzakatarisana neveruzhinji munyika apo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7.
Basa ratinoita tinoita nezve sexual reproductive health rights ne kudila nema issues e governance. Tinoshanda nema child net groups kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe in different towns nema junior counselors mumatown akasiyana siyana.
Tinoona muri muno muAmerica zvii zvamadzidza muno zvamunoona zvichizobatsirawo nyika yeZimbabwe.
Ndanyanya kudzidza nyaya yekushanda nenharaunda dzakasiyana siyana, working with communities nekutsvaga maresources anoita kuti maprojects edu akwanise kuenderera mberi. Nedzimwewo nzira dzakasiyana siyana dzekuita nadzo research nekuengenja nekuunza mapolicy makers nevakuru venyika kuti vakwanise kunzwisisa nyaya dzekunetsa vanhu munharaunda dzavo mucommunity.
Mungati nyaya dzipi dzikunyanyonetsa vanhu kumusha dzamungade kuona dzichigadziriswa?
Nyaya hombe iri kunyanya kunetsa vanhu kumusha inyaya yekuti government haisi kukwanisa kuwana time yekuti igare pasi nevanhu inyatsokunzwa zvichemo zvevanhu vanhu havasi kupiwa mukana wekuti vakwanise kutaura zvinhu zviri kuvatambudza. Ndopavanozoita maoptions ekuti vaende mustreet, vaende mumarod, vaite ruzha kuhurumende. Asi chinhu one chinozonesa ndechekuti mushure mekunge vadaro pari kuzoshandisiwa violence against those people. This is the biggest challenge that we have. So tiri kuti kana zvekuenda murod kwavari zvisingashandi, chatinofanira kuti tiite isusu ndechekuti tivagarise pasi vanzwewo zvichemo zvedu in a way ine runyara romukati.
Asi muri kuona hurumende ichitambira here zvamuchange muchienda kunovapakurira muchinge mabva kuno?
Hazvisi nyore, asi chinhu chakakosha kungoita kuti tive nechokwadi chekuti isusu meseji yedu yasvika kwavari.
Imeseji ipi yamuchange muchivapa?
Meseji yedu yatinenge tichivapa ndeyekuti isusu toda kuti tinzwiko zvichemo zvedu, nekuti nguva yareba vanhu vachingochema, nguva yareba vanhu vachitambudzika, nguva yareba vanhu vachingoshungurudzika, uye pavanoda kuti vataure unobva wava muvengi wenyika. And ndo zvinhu zvatoda kuti izvozvo zvinge zvichiadresiwa. Tinyatsokunzwa kuti patiri kupesana chaipo nepapi.
Vanga vari vaLove Monya vanhu vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muWashington.
Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu vari kukurudzira Caps United kuti itenge vamwe vatambi vatsva isati yafunga zvekuenda kunokwikwidza zvakasimba muCAF Champions League. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo Caps United yakatora mukombe weleague sezvaitarisirwa nevakawanda, vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti chikwata ichi chinofarira kutenga vatambi vatsva kana chichida kuita zvakanaka muCAF Champions League. Muongorori wemutambo wenhabvu vasifasikaseke vanoti Caps United haina kunyatsosimba zvekuti inoda vatambi vatsva vakati wandei kana ichirota zvekuita mashiripiti makundano emuAfrica aya.
Caps United inofanira kutenga maplayers pakati nekumashure. Hard lives rekwi ehe, munhu anokwanisa kutamba bhora. Even pfumbi dzai vanokwanisa kutamba bhora. Asi timu yayo iri ndani, timu yavo iri right, asi ida kusimbiswa. Iri kutoda mama players akasimba.
Muredzi wemaGreen Machine Mafarai Jere vakataurira ruzhinji rweZimbabwe kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe muAfrica uyu sezvakaitwa neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa gore rino. Asi mutsigiri weCapes United vatongesa hama dziripi vanoti kutamba muAfrica kwakasiyana nekutamba neBorder Strikers, Cholocho Pirates chapungu, kana Mutare City Rovers vachiti ivo maGreen Machine anofarira kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti vaite mashiripiti mumakundano emuAfrica aya.
Bhora remuAfrica ndere mhando yepamusoro-soro. Saka dei Caps United yasogona kunyatsogadzirira kunyatsota gadziriro yakanyatsonaka chaiye kuti zvinyatsofamba vaite gadziriro pamusoro-soro chaizvo.
Mumwe muteveri wenhabvu asi achifarira chikwata cheDynamos vaRichard Musikavanhu vanoti semaonero avo Caps United haidi shanduko yakati kurei, asi vachibvuma havo kuti panoda vamwe vatambi. Pamusoro pekutora mukombe weleague, Chitembwe ndiye zvekare akatora mukombe wemurairidzi akagona basa kukunda vese weCoach of the Year. Kunze kweCapes United, Zimbabwe ichange ichimiririrwa zvekare neNgezi Platinum Stars, iyo ichange ichitamba muCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvebhajeti rehurumende regore rinouya rakaturwa muparamende nezuro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba yedu inoti 001202465038.
Misoro yenhau tokupakurirai.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumatare neshoroma yekuDubai.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksiyaimina Chris Gande munhau dzechindebele.